nhasi tiri kuno kune machikichori svingara vanhu zuru nezuru kupilandava stadium. Chinangwa chemusangano wedu watiri kuita kuno watichaita nyika yose ndewokuonesa vanhu kuti vanhu vakapinde maelection havo vaisa nyika mumagwiringwindi havo vanyudza nyika vanhu vari kutambudzika muzvipatara hamuna mishonga vana havasi kuenda kuzvikoro munyika hamuna mira zvakanaka mari hamuna mitongo yezvunhu iri kukwira rugumi rugumi pazuva poga poga saka toita seiko nevanhu ava vakabire sarudzo dzevanhu
saka mashoko ari kunyanyobatwa navachamisa ndeyekuti kudii avari kutaurira vanhu izvozvo
mashoko avari kutaurira vanhu ndeyekuti iwo munhu aripo uyo hamusi makamuvhotera makavhotera ivo vachamisa kuti vange vari mutungamiriri wenyika naizvozvo tiri kuti isusu vana vezimbabwe handei kustate house ikoko tinogadza vachamisa nokuti ndo vakavhotebva navanhu ndeo mashoko makukutu avari kutaurira vana
muchiona ruzhinji rwevanhu rwamakaunganidza iko zvino vari kutambirana sei nemashoko ari kuparidzwa aya
vanhu vari kufara chaizvo mukoma wangu Evans vari kudoti vaiwa takagadza imwe vachamisa musi wa state July naizvozvo tatononoka handei kustate house ikoko kwatakavhota kuti munge muchinda munogadzirisa matambudziko ari munyika saka ndingati inini muchidimbu mukoma Evans mashoko aya ari kutambidza zvine mutsindo ari kutambidzwa nevanhu vese kwese kwatiri kufamba tichienda nokuti vatungamiriri mukoma Evans tinofanira kuva vatungamiriri vanotaridza tokavhotegwa nevanhu nekufamba navanhu.